vachitaura kukuwadzana paurongwa hwekuchenesa nzvimbo iyi munandira. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vainge vadzora dhora remunyika sezvo pasina nyika ingararame isina mari yayo.
Kuti nyika ibudirire pasi pano, nyika inosumbirwa kuva nemari yayo. Kuti nyika ibudirire, kune zvinoitwa kuti tsigirwe mari iyoyo igosimba, asi inomborwiswa chaizvo chaizvo. Inorwiswa, imwe ichirwiswa nesu pachedu, nokuti tichingoisora kuti hatidi hatidi. Haudi zvokwako, uchida zvokwa vamwe, vachiinda kwavamwe kausagara kwokwako.
Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakatiwo zvekuda kushandisa dhora remunyika hazvishande. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vezvematongerwo enyika vangataura havo, asi panyaya dzezveupfumi nemari handivo vanoudza musika wemari zvekuita.
Kunyange hurumende ida kuita kuoma musoro kuti mari iri tinoida haikwanisi kumanikidza maketi, nekuti maketi ndiyo inotonga nyaya dzeeconomics. Hazitongwe nepolisi, zvinotongwa nemaketi. Saka kana isina simba mari iyoyo, second function of money inonzi medium of exchange, haichatoiti bozi yakurambwa, nekuti unobvuma ndiani mari isina simba.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatendawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemari yekunze.
Inyaya iyi rinotenderera kubudikidza nekuramba kuchikura kuri kuita mabhizimusi anoshanda zvisiri pamurawo, aya atinoti mainformal business. Saka mukazviongorora muchaona kuti vakawanda vacho havana kwavanonzerwa kuti vanenge vachishanda sei. Saka naizvozvo vari kungoshandisa mari yekunze padhora yekuAmerica kunyanyanya. Ndosaka munoona kuti pese panonyanya kudiwa mari yekunze, kana pangava panenge pachida kutengwa zvinenge zvichibva kunze kwenyika maimports, tinoona kuti dhora remuno rinoshayiwa simba. Saka mukatarisa nyaya yeinfuresheni yediyai izvinoizvi zviri kuramba ichikwira. Saka kukwira kwayo kunoderedza simba rezimudhora. Saka nekuderera kuri kuitawo production kugadzirwa zvemuno, imwe yenhau iyoyo inokonzeresawo kuti kana pasina production yakaringana, mari haingasimbi.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanotiwo panoda kutoisa musoro pamwe chete kuti dhora remuZimbabwe rishande zvakanaka.
Kana dzara yaruma kana nhamo yarova, chokwadi chiripano chete vanhu vane chikonzero chokuti vataure kasi mari yamakatipa iyo inenge yakutotipandukira, haikafaniri kugara kana mumbodo dzedu. Asi tinenge todiwa ndosingatogara tichikurudzira tichiti kuti mari iyi iwane simba ngairege kuramba ichingobikwa kana kuti kuprindwa muchingezi. Ndozvotoramba kutaura nyange nehurumende kuburikidzano banga uzorinwarezioinyika ineyi. Saka kwatiri hondo hombe yange isiriyo kuti ngatidzokere kuunited states dollar. Kana tingatidai hondo yedu hombe iri pakuti kana simba remari yemunomu richizowanika rinowanika kupi? Somuchaona kuti zvosetsananguro nekusangana kwatinoita neutungamira hurumende inyaya yekuda kuona kuti iyo mari yemunomu chichingaitwa kuti isaramba ichikoromoka kubva pamusoro pezvamuri kuona ichibuda zvemari.
Asi muzvinafundo Mugano vanoti hapana chembwa tenzi vararira mutakura, nekuti kana iyo hurumende yave kuramba kutambira dhora remunyika.
Ivo ndo vatiri pamberi kutoramba dhora ravo Zimbabwe dhora. Chechipiri ndechekuti chiri kuita kuti tirege kushandisa mazim dhora aya kunyanya mumaketi, taakupedzera hurumende market players, inhau yekuti mari yeZimbabwe yapera simba. Mari inofanira kunge ine hanzi mafunction of money. Kuti mari inzi mari chii? Chinoreva kuti mari inzi mari. Mari inofanira kunge ine simba rekuchengeta upfumi, inonzi pachirungu store of value. Saka ungatiri wakagara nemaZimbabwe dhora mewallet woti hanzi ndine mari 10,000 bond ndakapfuma, haichina simba iroro. Saka naisina nekuti yadyiwa neinflation.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo kumushandi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Saka taona maprices nguva nenguva dhora parinokwira, tingoona maprices achikwira, chipota chikwira maprices emutengo zuva nezuva. asi mihoro yevanhu haisi kukwira.
Zimbabwe yakatanga kushandisa mari dzekunze kwenyika dzakawanda kusanganisira dora rekuAmerica muna 2009 mushure mekunge dora remunyika rashaya simba zvakanyanya. Asi gore rapera hurumende yakazoti yave kudzokera mukushandisa dora remunyika chete. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.